Kufa kwa chumonyo, kwa tanga kuziviswa na mtauri wa mtunga miru wenyika wa George Charamba, padande mtandera wale Twitter na asima nguanani, kurukota rinona na zhugburiswa kwa mashoko, amai Monica Mchangwa, vati nyika ya rasikiru wa zhukuru nukusha ya kwa itava chumonyo, awa vata nangura semuna anga haka zhupira kushandira nyika. Kunyange azo urumende ya tanangura vachumonyo semuna inga haka zhupira kushandira nyika, vamuvano timabasa aketuko na vachumonyo munguwe gukura hundi, ano subisa pa mwene urwadza moyo evanu vane ama zakaore wa munguwa ii. Munyori mkuru msanganore ibechulika Zulu, vampuso fuzwayo, vata vasikufara kuti vachumonyo vafa vasati vamisiko pamberipe matare, kuti vadaire kuti chicha vakaita pakurawa kwevanu ku Midlands nekumatebeleland, munguwa ye gukura hundi.
It's unfortunate kuti munhu atoshayiko asati amboenda kukoti kutotaura chokwati kuti during gukuraund massacres vanga vachiuraya vanhu vachivaurei 1-2 iye atoshayiko ane vital information yekuti maoperations ayanga achiitwa ndiana anga achivatungamira ndiana achipa maorders izvo zvatoshayikwa and vanhu vakutocelebrata kuti igamba renyika but iye anga ari part of vanhu vanga vachiita zvinhu zvegukuraund.
Mutungamiri webato la Democratic Party, vauraya izembe, vati wakushaya kwa vachumonyo, paka tariswa norondo yavo, kunoradza pachena kutichave kudikanwa kuvandudzwa kwemashandiro emauto munyika, kuitira kuti azadzise zvido zveruzhinji, kwete zvimapato ezvimatongerwo enyika.
Tiri kuti mauto iko zvino ngaazive, kuti vanofanira kuita basa roumhizha. Kuti vaite mauto enyika ari mauto avanhu kwete kuti vaite mauto a president neboka ra president raanobva vezanupf
vachimonyo vakarwa muhondo yerusununguko vakapinda muchiuto muna 1980 pakawana nyika kuzvitonga vakazoshanda mubazi rezvekunze kwenyika kubva muna 2008 uko vakazotorwa vachinomirira Zimbabwe kuTanzania kusvika muna 2017 pakapinda vaEmerson Mnangagwa pachigaro chemutungamiri wenyika zvitevera kusiyiswa basa nechisimba kwakaitwa muchakabva vaRobert Mugabe mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika vachimonyo vakazokwidziridzwa pabasa vakatora chigaro chemukuru wemauto vachitsiva vaPhilip Valerius Vanda avo vakatora chigaro chakasiyiwa navaConstantino Chiwenga avo vakaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Urongwa hwekuchemwa pamwe nekuradzikwa kwavachimonyo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.